manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 3/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare nekumashonaland central. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau avanoti vari kushungurudzwa. Asi hurumende inoti iri kuvandudza mitemo kuti vashandi vakasununguka. Zivseki yazivisa nhasi zvakabuda mubvunzo dzeO level ichiti uwandu hwevakabudirira hwakadzikira nezvikamu zvinodarika zvitanhatu kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare nekumashonaland central. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira gore rapera hwave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe kana kuti 1570. Vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi zvakasiyawo vabatwa nacho. Vave zviuru makumi matatu nezvisere nemazana maviri nemakumi masere nemumwe kana kuti 38,281. Vanhu gumi nevana vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vapora vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana matanhatu ane makumi matatu nevana kana kuti 35,634. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete. Nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 1077. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vave zviuru mazana mana nemakumi matatu zvine makumi matanhatu nevasere kana kuti 430,068. Vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvina nezana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 94,131. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yeCOVID-19 kuti ishande nyika yose sezvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano. Vatori venhau nhasi vacherechedza zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzavo kana kuti World Press Freedom Day. Vachichema-chema kuti makore makumi matatu mushure mechibvumirano cheVindhuk Declaration kodzero dzavo dzichiri kumbunyikidzwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau vaElian Tali vaudza Studio 7 kuti chibvumirano chakaitwa kunyika yeNamibia muVindhuk chinozivikanwa nekuti Vindhuk Declaration chinokurudzira kufambiswa kwemashoko zvakasununguka chisani chazadzikiswa munyika vachipa muenzaniso wekusungwa nekumbunyikidzwa kwevatori venhau.
Tineka kutya katinako kana toita mabasa edu unenge uchitya kuti pamwe unozoteerwa mumashure mako.
Mumwe mutori wenhau vaJohn Kasim vatsinhirawo mashoko aya vachiti pakapidugurwa hurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe nemauto muna 2017 zvinhu zvakamboita nani pakapinda vaEmerson Mnangagwa panyanga asi iko zvino hazvisina kumira zvakanaka.
Pavakazongohwina maelections muna 2018 vane zvivimbiso zvakawanda zvavanga vaita asi takazoona mitemo yaakuchinja. Vatori venhau vanga vakungosungwa pese pese vachirohwa vachivharirwa mutorongo gore ra2020 ndopa zvakanyanya.
Mukuru wemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vatiwo basa rekutapwa kwenhau harisi kufamba zvakanaka, vachitiwo vatapi venhau vari kushungurudzwa, kusungwa uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica vari kuurayiwa.
Vatapi venhau mukatarisa munyika yeMozambique vari kuurawa, mukatarisa munyika yeZimbabwe vari kurohwa, vari kusungwa, vari kushungurudzwa.
Vamoyo vatiwo panguva ino yedenda reCOVID-19, vatapi venhau vanofanirwa kupiwa zvinovadzivirira pavanenge vari kubasa, vakarumbidza hurumende yeZimbabwe nekutenda kuisa vatori venhau pavanhu vakatanga kubayiwa nhomba. Mukuru weZimbabwe Association of Community Radio Stations, kana kuti ZACRAS, muzvare Vivian Marara, vakurudzirawo hurumende nevatori venhau kuti vawanise veruzhinji ruzivo rwakakwana kuti vatore matanha akakosha muupenyu vaine ruzivo rwakakwana.
Tinoda kuti hurumende neavo vatori venhau vaite zvese zvavanogona kukwanisa kuti vanhu vawane information kana kuti news, zvisinei nekuti vanogarepi kana kuti vanonzwa here kana kuti vanoona here, asi information inokwanisa kungovapo inokwanisa kuti vakwanise kumeka madecisions.
Mugwaro ravo rekucherechedza World Press Freedom Day, Amnesty International yatiwo kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica, vatori venhau vari kumbunyikidzwa izvo zvosanganawo nedenda reCOVID-19. Amnesty International yati Zimbabwe iri kushungurudzawo vatori venhau kuburikidza nekusungwa pamwe nekukanganiswa pakushanda. Asi hurumende iri kuramba mashoko ekuti iri kushungurudza vatori venhau ichiti iri kutoisa mitemo yakarerutsira vatori venhau. Mutevedzeri wemurukota rwezvekuburiswa kwemashoko vakainesi paradza vanoti pane mitemo yakawanda yadzikwa kurerutsira vatori venhau.
Ini semutori wenhau ane mbiri womuno muZimbabwe, anozikamwa womuno muZimbabwe nekunze kwenyika, tiri kufara zvikuru kuti zuva ranhasi izuva redu isu vatori venhau. Saka sehurumende ndiri mutevedzeri waminista Mai Monica Mutsvangwa, vanova ivo minista wezvekutura mashoko, tiri kufara zvikuru kuti sehurumende tiri kugadzira mitemo yokuti vatori venhau vedu vari muno munyika vaite basa ravo murunyararo. Izvi tiri kuzviita nemitemo yakatangwa naprezidendi vamunangagwa yekuita yavakati ivo media law reforms. Saka sekuziva kwenyu majournalist ese muno munyika, mutemo wainzi aipauya takamurasa kare, wakaraswa panzvimbo pacho tikaisa inonzi Freedom of Information Act, inobatsira vatori venhau kuti vawane information yavanenge vachida mugovernment kana macompanies kana kuvanhu. Takazoisa futi mumwe mutemo unonzi Zimbabwe Media Commission Act, unova iwo bumbiro romutemo rinogadzika vatingati macommissioners anoona nezvekuti vatori vedu venhau vari kufamba sei muno munyika. Iye zvino tiri kuita futi mumwe mutemo naivo vatori venhau mese unonzi iwo Media Practitioners Bill. Ndingangoti kumatori venhau vari muno munyika vari kufara zvikuru nezvatiri kuita sehurumende.
Asi mumashoko kuvatori venhau, rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti hurumende inofanirwa kumisa tsika yekumbunyikidza kodzero dzevatori venhau sezvo zvichikanganisa nyaya yeutongo hwejekerere. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore roga roga, uye gore rino riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekukosha kwekuburitswa kwemashoko kuruzhinji, kana kuti information as a public good. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vatori venhau nevagari vekumanikaland vanotiwo pachine zvakawanda zvinoda kuitwa munyaya dzekutepfenyura zvikuru mumatunhu. Loida Mwoyo anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wemwe nepfenyuro yenharaunda yemutare inozikanwa nekuti kumakomo Community Radio Station Initiative, iyo yave nemakore anopfuura 15 yakamirira kupiwa residency vaTrevor Mtisi, vanoti chikumbiro chavo ndechekuti hurumende izadzikise zviga zvevindu kudeclaration nezvimwe zviri mubumbiro remutemo yenyika kuitira kuti munyika muve nenhefenyuro dzemumatunhu ose ari munyika.
Hongu tinotenda kuti pane zvamboita so far, pane ma community radio stations awana ma residents kuti anga achitifenyura, asi chikumbiro chedu ndechekuti dai vavhura kuti ma community radio stations ese nechishuo chekunga achishandira macommunities avo akwanise kunga achiwanawo maresidensi aya.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, mudunhu reManicaland, vaKenneth Matimaire, vanoti zuva reWorld Press Freedom Day rakavakoshera zvikuru nevamwe vatori venhau sezvo richicherechedza mabasa avanoita.
Izwa ratinotarisa kwatabva nekwatiri kuenda izvezvi nyaya hombe ndema community radio stations. Saka zvinhuwo zvatinotarisa isusu tichikurudzira hurumende kuti dai yachimbidza kupa ma licenses, nekuti tine ma community radio stations akawanda nyika yose. Zvinotibatsirawo nekuunza budiriro munharaunda dzakasiyana siyana.
Mukura nuna nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust, vamutulisi Edison Drive, vanoti nyaya yekupiwa kwemarezinesi kune fenyuro dzemumatunhu pachine basa guru rinoda kuitwa.
Zvishoma zvatati taita senyika kusimbisa freedom yepress ma TV kucharamba kwakutinongoramba kwakasungwa.
Sachigaro weZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Pelagia Kapuya, vanoti vane mufaro zvishoma nekupiwa kwemarezinesi kwedzimwe nefenyuro dzomumatunhu, kunyange yazvo pachine basa guru rinoda kuitwa kuitira kuti mamwe awanewo marezinesi ekutefenyura.
Yo, World Press Freedom Day yekutanga yaitika pane nepfenyuro dzemunharaunda dzane malicense ekutipfenyura. Chinova chinhu chatanga tichirwira uye chatichiri kutorwira kwemakore akawandisa chaizvo. Zvinoreva kuti basa richiripo, nekuti hazvirevo kuti automatically masaisai atosununguka. Pane zvakawanda zvichida kugadziriswa.
Mike Apuya, vanoti Broadcasting Authority of Zimbabwe, BAZ, yakabuditsa mashoko ekuti ichapa marezinesi kune fenyuro gumi chete dzemumatunhu, asi pakakwanisa kupiwa nanhatu chete kusanganisira Ntebe, Manama yekuGwanda inova nhengo yeZakras. Mike Apuya vanoti itarisiro yavo kuti nefenyuro dzomumatunhu dzipiwe marezinesi padzinenge dzangogadzirira kutefenyura, kwete kumirira kukokwa nebazi reBhazi sezviri kuitika pari zvino. Hurumende yakapa marezinesi yekutefenyura kune fenyuro dzakazvimirira dzoga mumaguta makuru munyika, kusanganisira kwaMutare uko kune Diamond FM iyo iri pasi pekambani yehurumende yeZim Papers, uye kuBulawayo, Gweru, Masvingo neVictoria Falls. Hatina kwanisa kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo pamusoro peurongwa hwekuti dzimwe nefenyuro dzichawaniswawo marezinesi riini. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Zvakabuda mubvunzo dzeO-Level zvakanyorwa gore rapera zvabuda nhasi bazi rezvebvunzo reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC, richiti uwandu hwevana vakabudirira hwakadzikira nezvikamu zvinodarika zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6.8%. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatore venhau kuburikidza nedande mutande reTwitter, Sachigaro weZimsec muzvinafundo Edge Mwenje vati uwandu hwevana vakanyora bvunzo hwakadzika nezvikamu gumi nechimwe chete kubva muzana. Bazi rinoona nezvedzidzo iri rinoti kusabudirira mubvunzo kwevamwe vana kwakakonzerwa nekusadzidza zvakanaka gore rapera, sezvo vanhu vaikurudzirwa kugara mudzimba zvikoro zvikavharwa pachityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvo zvinotsigirwa nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Munoona kudzika kwaita pasireti yedu kunongoratidza kuti ndo zvimwe zvinotarisirwa kana tiri muutachiwana hwecovid-19. Izvi zvinoratidza kuti covid-19 yakatotikanganisa zvikuru mukoro medu.
Vandoro vanoti bazi ravo rakaisa urongwa hwekuti vana vawedzere nguva yekudzidza gore rino senzira yekuti vapedze zvidzidzo zvose vasati vanyora bvunzo dzavo kupera kwegore rino.
Neanonzi ma-catch up strategy dzatakaisa munzvimbo kuti tikwanise kunge tichiita kuti pasireti yedu ikwirire.
Panyaya yekuderera kwehuwandu hwevana vari kunyora bvunzo sezvabuda mugwaro reZimsec, Vandoro vanoti vakaisa vachandi vebazi ravo mumatunhu madiki kuti vataure nevana vasiri kuenda kuchikoro vachivakurudzira kuti vaenderere mberi nedzidzo. Asi mumwe mubereki vabheka muchigiya vanoti hurumende haifanirwe kuhwanda nemunwe vachiti inofanirwa kupa zvikoro zvikwanisiro kuti vadzidzi nevadzidzisi vazvidzivirire kubva kuchirwere checovid-19.
Havadi kana kusubsidize kana kupawo mutsigiro kuchikoro so that vana varambe vachiita vachienda kuchikoro, because kuchikoro isusu sevabereki hatikwanisi kuramba tine shuwiro yekuti tinobhadhara fees tinotenga zvikwanisiro.
Mumwe murayiridzi wemuchinhoi varosteni Mutapa vanoti havashamiswe nekusabudirira kwebvunzo kwevana sezvo vana vasina kuwana nguva yakakwana yekudzidza nekuda kwechirwere checovid-19, uye vadzidzisi vanga vari mukuramwa mabasa nekuda kwemari shoma yavanotambira.
Chekutanga ndechekuti vana ava havana kuwana nguva yakakwana yekuti vabikwe vagova vakagadzirira kuti vazonyora bvunzo dzavakanyora kutanga gore rapera dzimwe dzikazopera kutanga kwegore rino iri.
Vakuru vezvikoro vanoziviswa kuti vanogona kutora zvakabuda mubvunzo kumahofisi eZimsec mumatunhu avo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mapurisa edunhu rembare muHarare arambidza nhengo dzesangano re31st July Movement kubvisa marara pamwe nekuchenesa nzvimbo dzakapoteredza matererini nematapi, achiti basa iri rinofanira kuitwa nekanzuru. Tsamba yakanyorerwa sangano iri nemugovera nemukuru wemapurisa mudunhu rembare iroti sangano iri rakamboshanda munzvimbo iyi richibvisa zvakare marara mazuva mashoma adarika, asi chiitiko ichi chakazopedzisira chave chezvematongerwo enyika. Nekudaro havangaregerere vachienda mberi nebasa iri. Nhengo dzesangano iri dzakanga dzakumbira mvumo kumapurisa kuti dzichenese nzvimbo iyi mangwana, uyewo nemusi wechishanu dzichinochenesa mumusika wembare. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wemapurisa mudunhu rembare vamafoko avakasaina tsamba iyi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Ukuwo mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vatiwo panyaya yekuchenesa guta kanzuru yavo inoshanda nechero sangano kana richinge rangopiwa mvumo nemapurisa. Asi mumwe wevanhu vari musangano re31st July Movement vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti vakatya mazwa zvikuru nedanho remapurisa iri, asi vanoti vachaenderera mberi neurongwa hwavo mangwana.
Ndosamba yatagamushira kuti vari kuti musatsvaira nekupise marara ane honye vari kutambire vana panonirwe mvura. Mamwe marara acho ari panze pepolisi tensheni yavo yematapi polisi. Saka takatyamadzwa zvikuru kuti kana vachiti musabvise marara vanorevei kuramba kuti marara abviswe muguta mavagere naivo. Zvinoshamisa, zvinokatyamadza.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti musaita basa iri?
Vari kuti imimi pamakabvise marara kekupedzisira apa makadisplay bhana ranga rakanyorwa kuti muri organization inonzi 31st July Movement. Saka izvozvo zvega itori political statement kungonzi munonzi 31st July Movement, hamufani kunge muripo. Saka imimi musasaita chisiyai zvakadaro marara iwayo aripo nekuti muri movement iri political.
Imiwo muri vezvematongerwo enyika here?
Chekutanga ndechekuti isu tiri vagari vemuZimbabwe uye tiri vagari vemumbare vamwe vedu vetiri kushanda navo kuite basa iri. Saka tine kodzero kunyari kuti dai kunyari kuti tanga tiri political movement. Tinoone matishes ezano akapfekwa pamaclean up campaign ana Munangagwa nana Memunangagwa, vanhu vanoka vakapfeke matishes ezano, hapana akambobvunza kuti ndo political movement iyoyo nepolitical statement. Asi hapana kana akambobvunza izvozvo. Chekutanga July 31st movement haisi political movement, isocial justice movement. Asi still dai tatinya revolutionary political movement, hakuna muna anofana kurambiza kubvisa marara. Ende hakuna mutemo wenyika unorambidze vagari venyika iyo yekubvisa marara. Whether vari political kana kuti havazi kana ndeve church, hakuna mutemo unorambidza izvozvo.
Saka matano apa muchatora zvichiitevera danho ratora ramakurisa here?
Isu sevagari veZimbabwe tinongoti aiwa ngati pfure mberi nebasa rakanaka rekubvisa marara. Tarwadziwa zvirwere zviri kunesa, tiri kugare marara netsvina, tiri kuexpose vana kuzvirwere. Saka tichapfure mberi tichiklina, ende uye tichapfure mberi nzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kukurudzira vagari venzvimbo dzakasiyana siyana kuti bvisai marara nzvimbo dzenyu. Kana vachisunge munhu wese nekuti mabvisiro emarara siyai akadaro, tinondozadze majeri.
Saka muchidimbu muri kuti here muchaenderera mberi mangwana kuchenesa matapi nekumatererini kwamamakakumbira mvumo?
Hongu, tinopfuure mberi tobvise marara. Mangwana tinopfuure mberi tobvise marara sekuronga kutanga takaita.
Ivo vari kutaurirai kuti siyirai basa iri kukanzuro yeHarare. Imi nekanzuro muri kushanda mese here?
Isu takakurukura nekanzuro. Saka vaiti ivo havasi kukwanisa zvachose kuzviita. Saka vakati vakaone vanhu vari kutoda kutobatsira basa iroro kana vagari vachikwanisa kuzviita izvozvo, tapota tinotokurudzirai kuti pfuurai mberi muchiita.
Vanga vari nhengo ye 31st July Movement uye vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vari kutora gwara riri pakati nepakati mukutyidzana kwavo nenyika yeNorth Korea, zvikuru paurongwa hwayo hwekugadzira zvombo zvinoparadza zvemhando yenyuclear. Vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vakatemera North Korea zvirango zvakasimba uye vasingaite nhaurirano nayo, asi vakazotora chigaro chavo vaDonald Trump vakaedza kuita nhaurirano nenyika iyi. Asi vose havana kubudirira. VaBiden mushure meongororo yemwedzi wose nezvipangamazano zvavo vati vachaedza kuita zvose nhaurirano uye zvirango kana pasina chabuda. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jane Psaki vanoti America inotora matanho zvichienderana nekuti North Korea iyo yakatokanda zvombo muchadenga mwedzi wapera ichida kuona mashandiro azvo zviri kurambwa neAmerica inenge ichiitawo sei. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka muSouth Africa vanoti kuvhimwa nekuurayiwa kwezvipembere zvisiri pamutemo kwanga kwambomira apo vanhu vainge vachinzi vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 gore rose kwatanga zvakare. Imwe nyanzvi yezvekuronga mhuri musangano rePopulation Services Zimbabwe kana kuti PSZ, Dr. Raymond Chikore vanoti varume vanofanira kushandisawo dzimwe nzira dziripo dzekuronga mhuri, vachivakurudzira kutaura navana mazvikokota kwete kuteerera mashoko emanyepo anotaurwa nevasina ruzivo. Imwe nzira iri kukurudzirwa ndeyekumbosunga tsinga yesikarudzi muvarume kana kuti vasectomy. PSZ inoti ongororo yayo iri kuratidza kuti vakawanda vaive kunzwisisa nzira yekuronga mhuri iyi. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Varume vakawanda vataura neStudio 7 vanoti chirongwa chevasectomy chakanaka chaizvo, asi vakapa zvimwe zvezvezvikonzero zviri kuita kuti vasatambira chirongwa ichi. Baba Clyde Zumbika vanoti nyaya iyi yakanakisa chaizvo, asi varume vanotya kuzorambwa nemadzimai avo vozosara vasingakwanise kuzvara vamwe vana nemukadzi wavanenge vazoroora. Vamwewo vataura kuti
chirongwa chevasectomy
chinosiya varume vaita semadhonza. Nokudaro vanoti vakadzi ngavaendere mberi nekuronga mhuri sezvavagara vachiita.
Zvai varume tave involved muna nyaya dzefamily planning idzodzidzi, but varume manje ndofunga vachiri mumashure munyaya idzodzidzo mbichana. But chimwe chinokurudzirwa wakadzi vacho vatinawo ivavo, because unozoti ukanga waitwa ina reverse kaya handiti. Saka vakadzi vanofanira kunge mawirirana kuti tichange tiritese, because anoti waitwa izvozvo bva ati handichakuda iwo ukarorongwa mukadzi apasina vanhu. Saka tinge chingoti vakadzi tikanga tawirirana vakadzi wakabatanawo neni pane kuti anozondisiya indaitwa izvozvo zvazvizobuda.
Asi Dr. Chikore vakurudzira varume kuti varerutsirewo vakadzi vakadzi nekutora danho rekuronga mhuri. Uye vaendera mberi vachiti operation iyi inoitwa zviri nyore nyore munhu akatosvinura.
Zvisinganyanyonzwisiswa nevanhu vazhinji zvakawanda yekuti saka ndikaitwa vasectomy ndakuita donza. Zvese izvozvo ndezvekunyepa. Tinongosunga chubhu chete inofambisa mbeu. Patinosvika pakuti tanakidzwa nemutambo wepabonde, murume anongoburitsa madziwa anofanira kunge achibuditsa but anenge asisina chimbeu idzodzo.
Vaendera mberi zvakare vachiti operation iyi haichinje maitiro epabonde uye haina kusiyana neinoitwa vakadzi yokusunga tsinga dzinofambisa mazai anobuda mudendere rinonzi ovary pachirungu.
Procedure iyi inonzi nzira yefirapo. Tisati taita procedure iyoyo tinotsanangurira baba kuti zvo ndiye firapo ende hatidzokere kumashure kana tatoita. Saka iyi nzira inosarudzwana nababa vanenge vati ini mhuri yangu yakwana. Kana wozodawo kuti aiwa ndada kubara mumwe mwana, zvinhu zvatisingazokurudzira. Zvinokwanisa kuitika hazvo asi muorganization yedu hatiite izvozvo. Zvinokwanisa kuitwawo kumwe but zvinenge zvaakuti dhure.
Mukuru wesangano repopulation services Zimbabwe amai Pester Siraha vanoti varume vanofanira kutambira nzira yekuronga mhuri iyi kwete kungosiyira zvose kumadzimai.
Pane dzekusungwa machubhu vanouya ana baba asi havana kuwanda. Vakanyanya kuwanda ndana mai. Panana baba apa think zvatinofanirwa kuita kutokurudzira kuti ana baba vanzwisise kuti family planning haisi ana mai chete. Vanogona kuuyawo vachisungwa machubhu iyoyo. Kuziva kwekuti kune nzira yana baba zvinofanira kutaurwa zvakawanda, yatinozoti awareness.
Amai Siraha vanoti makiriniki epopulation services Zimbabwe anorapawo vanhu vane zvirwere zvepabonde, vane utachiwana hweHIV uye vakadzi vanenge vabva pamuviri.
Family planning handiyo yega yatinopa kumaclinics kwedu. Tinopa futi yatinoti general health. Saka zvimwe zvirwere izvi zvinosanganisira izvozvo zvokuti kana munhu akauya achibuda ropa tinomubatsira sei. Zvatinenge tatadzawo tinoendesawo kune zvimwe zvipatara zvikuru. Zvatinenge tichikwanisa tobatsira, zvatisingakwanisi toendesawo mberi.
Sangano repopulation service Zimbabwe rave nemakore 30 kubva raumbwa kushanda munyika, zvokuti chirongwa chekuita maoperation evasectomy chakazosimudzirwa kwapfuura makore 10. Dr. Chikore vanoti varume 100 nevasere kana kuti 178 ndivo vakakwanisa kuitwa vasectomy mumakore 5 akapfuura. Vaendera mberi vachiti huwandu hwevanhu vari kuda kuitwa operation iyi hwakatokwira zvakanyanya, asi zvakazokanganiswa nekupararira kwechirwere checovid-19 kutanga gore rakapera, apo vanhu vaikurudzirwa kugara mudzimba. Population Services Zimbabwe inoti yakangokwanisa kuita maoperation pavarume 23 gore rakapera pfuura, uye vakaitwa gore rino vanosvika 11 chete. Asi kune vakawandawo vanonzi vakatonyoreswa kuti vapinde muchirongwa ichi. Sangano rinoona nezvekuronga mhuri reZimbabwe National Family Planning Council rinoti dunhu reManicaland ndiro rine varume vakawanda vari kuzvipira kutevedzera nzira yekuronga mhuri yevanhurume kana kuti vasectomy iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimdzamiri.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checovid-19 uye zuva rekucherechedza kodzero dzevatori venhau. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 muHarare nekumashonaland central. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau. Zimsec yozivisa zvakabuda mubvunzo dzeo-level nhasi ichiti uwandu hwevakabudirira hwakadzikira nezvikamu zvinodarika 6 kubva muzana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.